Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu HIV and AIDS pachirungu awareness. And chechipiri tinonga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda reHIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV and AIDS. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV and AIDS.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi panga pane vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vanonga vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo minista wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirungwa nekufamba kwetaita muzvirungaro zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vanhu vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uko vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa wekurudziro ngezvekuti isusu vana veZimbabwe ngatizive patimire, kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kuti tione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handi rufuba, hatiri kuti vanhu vafunge kuti ndo paperera sarungano, kwete. Taane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chatingapa zvakaite vanhu inozi kuti vanhu vanoti kunga vanoshoropodza vanhu vanonzi vane HIV asi zvaangofanana nemunhu ane BP kana munhu anonzi ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti and kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. And taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese arame upenyu hwake, vana baba vachiriritire mhuri dzavo, vana amai vachichengete mhuri dzavo.